pamusangano waitirwa kutraining center muchinoi nhasi nhengo dzeboka repamusoro reprovincial coordinating committee kana kuti pcc rakabvumirana kuti vamugabe ngavasiye basa vachiti vari kutadza basa uye vari kuregedza vanhu vachiita huri vasina zvavanovaita vasungawo chisungo chekuti mudzimai wavamugabe amai grace mugabe vanofanirwa kusiya chigaro chekutungamira madzimai emubato rezanu pf sezvo vasina hunhu hunokodzera mushandi mukuru wezanu pf mudunhu rematonaland west vachristopher chikomba ndivo vaverenga chiziviso chekuti musangano wakamira papi nenyaya yavamugabe nhengo yeparamende yezvimba west vaziyambe ziyambe vabva vasimuka vakati vamugabe vatadza basa nokudaro vanofanirwa kumbomiswa basa mubato pfungwa yekuti vamugabe vambomira kutungamira zanu pf yabva yatambirwa nenhengo dzose dzanga dzichidarika zana kubva kumatunhu madiki ose sachigaro weboka revakange vari varwi verusununguko mudunhu rematonaland west vacornelius muhoni avo varambidza nhengo dzezanu pf kuita maslogans vachidoma zita remunhu nekuti vanhu vanopedzisira vonamata munhu mubato imwe nhengo yezanu pf yapinda musangano wanhasi vatichaona gwembi vekuhurungwe vanoti chanyanya kurwadza vanhu ndechekuti vamugabe vangavoda kuita mudzimai wavo uye anozivikanwa kuita utsinyi mutevedzeri wenyika vagwembi vanoti nyika ino yanga yave kuitwa sekambani yemhuri
saka isusu tiri kuti zvinhu zvese zvavari kuita zvinhu zvakachiitwa even nagrace mugabe zvaanoita zvekuharasa vanhu mugabe angaida kuti ape chinzvimbo cheupurezidendi kune mukadzi wake because izvezvo angaida kuti oita vice president aita vice president obva amusiya achienda kune dzimwe nyika obva asara uchiti ava acting president odzoka kuti hai indafunga kuti nditomusiya ari president chikuti izvozvo zvedynasty hatisi kuzvida ende nyika ino yezimbabwe haisi private company haisi private company yekuti ndee family iko zvino grace mugabe anoenda kunana mazoo achisikati evhikita vanhu oti ndodakisa mhuka saka chakocha chii munhu nemhuka
patabvunza kuti sei nhengo dzezanu pf dzave kuramba vamugabe nhasi asi vaipururudza masvondo maviri apera apo dzimwe nhengo dzaidzingwa mubato vagwembi vati nhengo dzakawanda dzinofarira zvekunyeperwa sezvo vachitya vamugwabe
right hazvina kutitoro yangu yakareba musaona vanhu vese vanenge vachirova maslogan vachiti pamberi namugabe vayava pamberi nezanu pf pamberi namugabe pamberi nagrace kunyepewa ukaona anotorevesa chokwadi chokwadi anenge aine zvaari kudya vachipiwa vachitengwa vanhu vaivaya vanoita dictatorship ukangotsoropodza chete wava kutosungwa mapurisa angava bias achifamba nejipoti yacho kabhawo ndovanhu vari kutinetsa vana kasikuere vana jonathan moyo iyese grace mugabe namugabe wacho mugabe is no longer a leader is a dictator and is a very big dictator wauraya nyika yezimbabwe
imwe nhengo yedunhu vatichaona mwanza vabva vasimuka vachiti musangano unofanirwa kudzosa vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa mubato izvo zvatambirwa nenhengo dzose dzabva dzatanga kushevedzera kuti ngwena 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 vanoona nezvematongerwo enyika muchinoi vajohn marava vanoti danho ratorwa neutungamiri hwezanu pf mucherechedzo kuti vasunungurwa sezvo vaizviita mukutya nekunyara
zvaitwa nezanu pf mashonaland west province zvekuvhota kuti havachada kutungamirwa napurezidendi mugabe zvinoratidza kuti munguva dzoso dzapfuura idzi vairatidza kunge vari kuda vamugabe but vaizvita vaizvita mukunyara plus mukuhanda plus mukutya but apa zvatasunungurwa naivo vachirwenga vakukwanisa ivo kutaura zvanga zviri mupfungwa dzavo vakukwanisa kuburitsa zvanga zviri mumwoyo mavo
musangano wanhasi wakurudzira kuti bazi rezanu pf repamusoro recentral committee rigare mukati memazuva maviri kuti vatambire zvisungo zvavo ndakamirira studio 7 muchinoi ndini apa